Ya, ndizvozvo chokwadi hatisi kufara nekusavimbika kwakaita hurumende pazvo zvatakawirirana gore rapfuura. Kuti gore rapfuura patakambokanda mapadza pasi takaita tizodzokera kubasa, takange tapiwa mapromises nehurumende, particularly nyaya yekuti vachazenge vachitarisa nyaya yedu yekuti vana chiremba vapuwe mukana yekuti vapinze mota dzavo duty free, kuita kuti vakwanise kuona mota dzavanoshandisa pabasa. Munongozorera chiremba vanoshanda manheru, vanoshanda pakati pemaweekends, vanoshanda nguva dzisina kufarukana. Saka kuti basa ravo ribudirire kumaruwa kwavanenge vari nehunyere kwavakatekeshera Zimbabwe yese uku, vanotoda kunge vaine mota. So pari zvino vana chiremba vari kutadza kutenga mota nenyaya yekuti one, mapei avo mashoma, two, hurumende yakuda kudyisawo kuti ivape mukana yekuti vangozvitengerawo mota dzavo, asi ivovapa mafacility yekuti vange vachipidza mota dzavo pachena. Tingabhadhare juti asi zvitsva zvinhu zvaitomboitwa nehurumende, asi ifacility yakazongopera munye yecorruption isina kunyazozivikana kuti akazobenefita ipapo ndiani. So vana chiremba vakawanda kunyanyanya vari pasi vari kuita zvisingaite nekuzimbiswa kusina kutsarukana kwavakaitwa nehurumende uku.
Saka munotarisira kuti mungatanga kuuramwa mabasa zvariini?
Handikwanisi kupa zuva uye handikwanisi futi panguva ino kuti tipe kuti tisharatidzira sei. Chandinongozenda chekuti zvinhu zvikaramba zvakamira mamiriro azvakaita izvi, iye vana chiremba tichagara pasi, tichaunganidza mabranches edu ese across the country. Kana taunganidza mabranches edu ese across the country, we are going to come up with a resolution ichatipa kuti tichatanga process yedu musi wano. Asi handifungi, nemaonero angu handione tichipedza mwedzi.